manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 10/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wosvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 96% apo mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru. Nhengo yeZANU PF waSibet Musengezi avari kuti mutungamiri webato reZANU PF Emerson Munangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo. Vodaidzwa kumapurisa ayave nenguva achivatsvaga asi asingataure kuti ari kudei. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzoyambira kuti zvakaturwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa zvekuedza kugadzirisa upfumi zvichatokonzera kuti huende kumawere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 96% apo mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru. Imwe nyanzvi munyaya dzezvekukwira kwemitengo yezvinhu pasi rose muzvinafundo Steve Hank vakati Zimbabwe yadarika Venezuela kuva nyika ine inflation yakakurisa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti zviri kukonzerwa nevamwe vemabhizimusi vari kuita zveunyire. Gavhuna veRBZ vaJohn Mangudya vakatiwo zviri kukonzerwawo nehondo pakati peRussia neUkraine sezvo Zimbabwe ichitenga zvimwe zvinhu kubva kunyika idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Tingati inflation inamashi iri pa 72.7% tingati annual inflation. Yasimuka kubva ipapo kuenda pa 96.4%. Siri zvinhu zvanoshamisa nekuti kana michirangarira kumashure kwetaitaura kubva muna October 2021 takamboita hurukuro pa platform panapa tikati maonero atikuita upfumi hwenyika gore rinoteera ma2022 muna wamidhava tanga tichitarisa kuti inflation changa ya 100% pagore muna June. Saka kufambidzana kuri kuita mitengo yekukwira kwairi kuita kuri kufambidzana nehurukuro dzataita kumashure kuti hurumende iri kukonzeresa kukwira kwemitengo.
Munorevei apa mungatsanangura?
Kubudikidza nekuprinda mari yavari kuisa muekonomi vachigadzira maroads vechiti nyika inovakwa nevene vayo ichishandisa inonzi short term finance. Yeti maroads nemadams ndiyo itinoti long term infrastructure inofanira kufinanswa kushandiswa mari yelong term finance atingati mabonds anoshandiswa kune dzimwe nyika. Muno tiri kuprinda mari kuti vanhu vanzwisise bhajeti renyika re2022 $450 billion iri kuenda kumaroads nemadams nekuagriculture inova half yebudget. Saka mari iyoyo ikapiwa vanhu iri kushandiswa kutenga mari kunze kunyika dzeforex zvoita kuti reti itize iite chamaramba mhuru. Saka hazvina kundikatyamadza kana kuzvishamisa nekuti ndaitozviziva kuti ukamwa poison unongofa. Saka poison yeinflation kupringwa kwemari nereserve bank aiZimbabwe kubudikidza nebudget ravamutinuve ravanenge vachiisa mari kuroad nekumadams nekuagriculture.
Asi ka hurumende iri kuti zvimwe zviri kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire kana kuti inflation inyaya yehondo iri kurwiswa Ukraine neRussia.
Yes, ichokwadi kuti hondo yekuRussia ine contribution kukwira kwemitengo nekuti tiri kuona kuti mitengo yepetrol nekuti Russia inogadzira petrol negas zvakakwira zvakanyanya kubva patikatisa mitengo yedu palita nomuZimbabwe. Saka petrol inoshanda muproduction, saka pese panofamba production pada petrol. Saka kukwira zvaita mutengo kutipidza mitengo. Asi vanozira zviri kuitika kuti hondo yekuUkraine iri kupedzisa murwere agara achitorwara. Asi tikanyambobvisa kukwira kwepetro nefertilizer iri kubva kunze kwenyika nekubudisa kwehondo yeUkraine Russia, zvitombodzorere kumashure kuti mitengo idzike. Icharamba chingokwira kuti Minister of Finance iri kupamba mari muekonomi zvinosikafanunga zvichidaro, zvinoita kuti mitengo yaramba ichikwira.
Zvinorevei kumunhuwo zvake ari kurarama muZimbabwe?
Zvinoreva kuti vapinda panyatwa mwana wamai. Zvaakureva kuti taakurarama sevanhu vari kutambura, nekuti mukaona ka mapay rupuwa vanhu, muhoro rupuwa vanhu, hakuna employer ari kupa munhu 100% increase yesalary.
Nyanzvi munyadzwa zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nengo yeZANU-PF waSibet Musengezi vari kuti mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Munangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo. Vadaidzwa nemapurisa ayave nenguva achivatsvaga asi asingataure kuti ari kudei. Mamwe masangano anoshanda akazvimirira kana kuti maNGOs anoti haasi kufara nemari yaari kubhadhariswa nemakanzuru kuti ashande munzvimbo dziri pasi pemakanzuru. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Imwe yemakanzuro mudunhu remashonaland west yemakonde yakazivisa nezuro kuti masangano ose anoda kushanda munzvimbo mavo vanofanirwa kubhadhara madhora zana ekuamerica, uye vagara vachishanda vanofanirwa kubhadhara madhora makumi mashanu pamusoro pekuwana gwaro rinovabvumidza kushanda, kana kuti memorandum of understanding, kana kuti MOU. Vanoshanda mukanzuro yemakonde mubazi rinodyidzana nemasangano akazvimirira amai Jeta Moyo vanobvuma kuti vose vanoda kushandira munzvimbo iri pasi pekanzuro yavo inosanganisira Chinoi, Mangura nemakonde vanofanirwa kubhadhara mari iyi vasati vatanga kuita mabasa avanenge vakabvumirana navo. Sachigaro weZimrise mudunhu reMashonaland West vaAdrian Zarimba vanoti havasi kufara nedanho ratorwa nekanzuro yemakonde vachiti hazvisi pamutemo. Makanzuro ekune mamwe matunhu makuru akaita seMidlands anonzi ari kubhadharisawo mari dzekushanda munzvimbo asi dzinenge dzichingodaidzwa nemazita akasiyana. Nengo yerimwe sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa zvemunzvimbo asina kuda kuzivikanwa nezita anoti zviri kuita makanzuru hazvisi pamutemo.
Vanhu vanongoita kamabhayani.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusakika, avo vanoti chekutanga ndechekuti kunyange maMOU ari kudiwa nemakanzuru haasi pamutemo, uye mari dziri kutaurwa hazvisi pamutemo zvakare.
Chekutanga ndechekuti maMOU ari kudiwa nemakanzuru haasi pamutemo. Hakuna mutemo munyika yeZimbabwe unosungira masangano akazvimirira oga kuti anga achisaina maMOU mudistrict kana kuti muprovinsi imwe neimwe vavanoitira basa ravo. Kana sangano richinge raregister Ministry of Social Welfare, kana kuti sangano kana richinge riri trust zviri pamutemo, zvakatokwana kuti vange vachiita mabasa avo mumadistricts akasiyana-siyana.
Vakika vanoti mari dziri kudiwa nemakanzuru inzira yekutsvaka mari zvisiri pamutemo.
Kuti zvekare makanzuro vazoti pamusoro peMOU masangano anofanira kunge achibhadhara mari pagore rega rega rekurenyuwa maMOU iwawa kuwedzera kutyora mutemo kuri kuitwa. Ndinoona sokunge inzira yekureiza mari yatingati fundraising nemacouncils.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weCenter for National Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti mamwe makanzuro ari kubhadharisa masangano akazvimirira nechinangwa chekuda kuti varegere kushanda.
Izvozvo hazvisiri pamutemo, ndosaka zviri kuitwa kwamamwe madistrict kune dzimwe nzvimbo zvisiri kuitika. Bati ndeimwe nzira dziri kushandiswa kuvhara maNGO kuita kuti asashande munyika munomu.
Vaenderera mberi vachiti
zvese izvozvo chinangwa ndechimwe chete, kuti nyika ino isare isisina ma-CSO kana kuti ma-organization akazvimirira oga anokwanisa kupota achitsiura hurumende panenge pachikanganisika kuti apa handizvo, uye nekuita ongororo dzezvikuru sei panyaya dzekodzero dzevanhu. Kune dzimwe nyika ma-CSOs anonzi not for profit make ma-profits varipo kuti vatobatsire hurumende kuita make sure kuti ma-citizens vagara zvakanaka, kodzero dzavo dziri kuchengetedzwa.
Asi mamwe makanzuro akaita seBhindura anoti vanongoda wirirano yeMOU chete kuti sangano rishande munzvimbo yavo.
Isusu kuno Bhindura tichiri kushandisa kungowirirana kwatinenge taita navo kana vachinge vakliwa kunokliwa kwakafanana nekunana president's office kuministry at provincial level nekumwe kumwe vakauya nematsamba anoratidza kuti vakakliwa. Isusu tinozongoita MOU nawo tovapa kushanda. Hatina tumafizi kwatinobhadharisa sekanzi.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vanga vasingabatsike pamunhare mbozha yavo. Gurukota redunhu reMidlands Valari Mavhima vakamboudza Studio 7 kuti munyika mune masangano akazvimirira oga akawandisa vachiti ngavaende kuUkraine kune vanhu vanoda ruyamuro sezvo kuine hondo. Kunyange mubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weNational Association of Non-Governmental Organization kana kuti NANGU richiti pane masangano anosvika chiuru chimwe chete akanyoresa nesangano ravo, vaMazima vakati masangano akazvimirira ega zviuru 36 kana kuti 36,000 ari kushanda munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano reZimbabwe Gender Commission rakabatana neUnited Nations Development Program neUnited Nations Women Under the Spotlight Initiative raparura chirongwa chetsvakurudzo muruzhinji pamusoro pekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Chirongwa ichi chiri kutanga musi wa12 Chivabvu kusvika musi wa9 Chikumi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvekodzero dzevana vari mutauriri wesangano rechiedza chenyika vainosendi Dhuve kuti tinzwe zvizhinji.
Chimwe chinhu chatiri kusangana nacho zvekare pane mapresha ari kuuya through the community yatinogara. Life yatakurarama zvinhu kwazvamashandukiro azviri kuita nekwatiri kuenda pano unnecessary pressure iri kutuma vana vasikana kuti vamhanyire kupinda muzvinhu zvisina direction nguva isati yakwana. And mostly zvikonzerwa nekuti vabereki nowadays hapasisina yatinotiwo positive parenting. Vabereki havachawani nguva dzekugara pasi nevana, havachawani nguva dzekudzidzisa vana nzira dzakanaka.
Saka imi sangano renyu zvimwe zvamuri kuitawo ndezvipi kubatsiridza munhau dzakadai?
So pari zvino tinoita yatinotiyo psychosocial support, kana ichiti psychosocial support rokuti isusu tinoofa maassistance related to counseling. Tinoofa free counseling kuvanhu vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana. Tinogara nichitaura kuti nyika inouya nematambudziko akasiyana-siyana mukati meupenyu. Madrugs, vana vadiki vakuva involved, vakushandisa madrugs kudzinga stress. Havazivi kuti stress chii, havazivi kuti zvatinosangana nazvo mukati meupenyu zvingapedzwa sei. Vopedzisira vakufunga kuti kutora madrugs ndiyo nzira yakatibatsira. Then matambudziko mazhinji akasiyana-siyana vanosangana nawo, so tinoofa free counseling.
Saka zvingapedze matambudziko ekuchungurudzwa kwevanasikana ava ndezvipi?
Nyaya dzekubatsira vana kuti vaende kuchikoro. So we have an 8th educational program yatinayo yatikuti isusu tikubhadharira vana vechikoro vakwanise kuenda kunodzidza kusanganisira vakomana nevasikana ende tine criteria tine nzira dzatinoshandisa kusarudza vana ava sezvanambotaura kuti kune vabereki kune vabereki vakafirwa nevarume vavo vana amai kunyanya vakasara vaine matambudziko kuti vachengete vana vavo nekuti kazhinji tikatarisa munharaunda dzatinogara kaucha yedu kazhinji yakatidzidzisa kuti baba ndivo vanoshanda saka panguva dzekuti baba vashaika amai vanosara vaine matambudziko ekuti avanenge vasingagoni kuriritira mhuri vasingagoni kuendesa vana kuchikoro saka takaona zvakafanira kuti zviri nani tibatsire vana vakadaro nenzira dzatinokwanisa kuti vakwanisewo kuenda kuchikoro
vanga vari nyanzvi munyaya dzekodzero dzevana vari mutauriri wesangano rechiedza chenyika Innocent Dube vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Makanzura eCitizens Coalition for Change muHarare ayo akasarudzwa musarudzo dzemabyelections anoti agadzirira kushandira vagari mushure mekupinzwa mumakomiti akasiyana-siyana uye meya vaJacob Mafume vachiti makanzura aya achasangana munguva pfupi inotevera kuti asarudze masachigaro emakomiti avo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamafume vaudza Studio 7 kuti basa rave kufamba mukanzuro yeHarare zvichitevera kupinda kwemakanzuro amakomiti akaita serinoona nezvebhajeti, mvura, kuburiswa kwemashoko, kutakurwa kwemarara nezvimwe.
Saka tine tarisiro yokuti zvatavaisa mumakomiti tangava nemakansela akakwana vaakuchikwanisa kuchisevenza kuti vachigadzira kugara kwakanaka kwemaresi.
Patavabvunza kuti zvavaita zvichatambirwa nehurumende here, vamafume avo vange vari kupota vachimbomiswa basa negurukota rezvimatunhu vaJulai Moyo vati vakakunda nyaya yavo kumatare uye vave kuenderera mberi kuita basa ravakasarudzirwa nevagari vemuHarare. VaDanford Ngadziore vekuward 16 avo vapinda mukomiti inoona nezvevashandi pamwe nevanotengesa mumigwagwa vaudza Studio 7 kuti komiti yavo ichaita zvisungo zvekuti kanzuru isiyane nekurwisana nevanotengesa mumigwagwa.
Dochedu hombe harizi kurwisana zvenda uri kuvarwisa oro kuvapanyira bandikunoti izvo toita sekuti formalize vanhu vari informal trading kuti tiri zvese vanotengesa oro vanoita zvavanogadzira zvivezo zvakasiyana-siyana vakwanise kubhadhara something kusitovharare pavanobhadhara something zvoreva kuti zvisitovharare yakuwanawo revenu zvakare ivo wanawo but izvitoita hazviitiki vanhu ivo vatina kuvagadzirira saa tiri kuti each and every area inge ine nzvimbo yatinogadzira vanotengesera vanhu vachiita zvinhu zvavo zviri pamutemo.
Kanzura weward 14 amai Kudzaika Dzombe avo vave nhengo yemakomiti anoona nezvekuburiswa kwemashoko nekomiti inoona nezvevashandi vati chinangwa chavo kugadzirisa zvichemo zvevashandi vekanzuru kuti vashandi vakafara.
Chandingavimbisa vagari ndechekuti tinonzwa vagari vachitaura nguva nenguva kuti mashandiro anenge achiita vashandi vekanzuro anenge asingavafadze. Ukataurawo nevashandi vachona vekanzuro vanenge vachitaura kuti vanenge vasina zviwanikiswawo zvinokwanisa kuita kuti vaite basa ravo nemazvo. So ndirimo mukomiti imomo ndinenge ndichida kuti ndiedze kuona kuti zvese zvinyunyuto zviri kubva kuvagari nevashandi vekanzuro zvese zvinogadziriswa kuti guta redu riende mberi, vashandi vachifara, vagari vedu vachifara, basa richiitwa nemazvo.
Vativo vachaita kuti zvirongwa zvese zvekanzuro zvishambadzwe kuti vagari vese muguta vazive zvirongwa zvekanzuro yavo. Mutungamiri werimwe remasangano anomira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kana makanzura ave kushanda pamwe chete vachiti izvi ndizvo zvinotarisirwa nevagari vese. Vati kurwisana kwemakanzura nekuti uyo anobva kubato ripi hazvina zvazvinobatsira guta.
Tiri kuda kuona chikuru ndechekuti iwo washandure kushanda kwekanzuro muviri wese kubva kune washandi vakuru kusvikira pane vari pasi pasi vachitaira maripoti evagari nekufambisa basa rekanzuro. Zvimwe zvese izvo ngezvekutsvagirana kungotatsurana zvisina maduro.
Hatina kukwanisa kutaura nevaivo vakafanira kubata chigaro chameya weHarare vaStuart Mutizwa kuti tinzwe kuti vanotsigira here chirongwa chevamafume sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kwemwedzi yakati kuti pange paine makakatanwa pakati pavamutizwa navamafume, sezvo vamafume vaigara vachimiswa basa asi vachirwisa nekukunda nyaya dzavo kumatare edzimosva. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati makakatanwa ari muHarare anokonzerwa nekuti mutemo wezvimatunhu nemadhorobha unopa simba rakawandisa kugurukota rezvimatunhu, uye vati simba iri rinofanira kupiwa vagari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende muAmerica reHouse of Representatives riri kutarisirwa nhasi kuti rinogona kuvhotera bhiri rekuti Ukraine ibatsirwe nemari inosvika mabhiriyoni makumi matatu nematatu emadhora kana kuti $33 billion kubatsira Ukraine mukurwiswa kwairi kuitwa neRussia. Russia iri kuenderera mberi ichirwisa matunhu akawanda eUkraine. Zvinhu zvichiri zvakaita manyamamire nerongo muSri Lanka mushure mekusiya basa kwemutungamiri wehurumende vaMahinda Rajapaksa mushure mekunge vanhu varatidzira vhiki rose kuti vasiye basa nekutadza kugadzirisa upfumi. Mukoma wavo anova mutungamiri wenyika iyi vaGotabaya Rajapaksa vari kuramba kusiya basa. Kushomeka kwemari yekunze kwakonzera kushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari, mishonga nezvimwe. Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevashandi vari kupa maonero akasiyana-siyana pamusoro pedanho rakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mukupera kwesvondo rekuti vezvitoro pamwe nevemahorosero vatare mitengo yavo vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica wekumabhanga. Iri rimwe rematanho ane chitsama akaziviswa nemutungamiri wenyika akanangana nekugadzirisa upfumi hwenyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProspa Chitambara vanoti vanoona danho iri riri rakanaka sezvo panga pasina kuenzana kwemitengo yanga ichitarwa nevezvitoro.
Maonero angu ine danho raitwa iri rekuti maretailers nemawholesalers ange achishandisa average interbank rate, I think rakakosha uye rakanaka nekuti zvazviri kuitika before danho iri papasina yatikati uniformity uye zvazvisi kunyatsa kujeka. Vazhinji vangu vachikoshandisa maexchange rate angosiyana-siyana.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanotiwo vanotambira danho rakanangana nekudzikamisa mitengo yezvinhu iri vachiti rinoratidza kuti mutungamiri wenyika vari kushushikana nematambudziko ari kusangana nevatengi. Asi vamoyo vanoti semaziviro avo musika hautenderane nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vachiti zviri kuonekwa muzvitoro zvinoratidza kuti mashoko avamunangagwa aya haasi kuteererwa.
Semaziviro edu maketi haitenderani nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika. Tatoona kuti zvatonyanya kubva pavakataura statement iyoyo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vane maonero akasiyana navachitambara sezvo ivo vari kuti havaone matanho aya aine zvikuru zvaanoshandura nekuti vezvitoro vanga vagara vachitara mitengo yavo vachishandisa musika mutema.
Idanho ratingati harina shanduko yakawanda yarichaunza nekuti vezvitoro vanga vagara vachiisa mitengo yavo panotengeserwa mari neavo vemusika mutema. Saka kuvabvumidza kuti vange vachitara mitengo yavo vachishandisawo reti riko iko zvino handioni richiunza shanduko yatiri kutarisira.
Asi hurumende haizooniku here seiri kupindira mukutarwa kwemitengo yezvinhu nevezvitoro? Vakuchera vanoti hazvisi zvinhu zvinoshamisa kana kuti kekutanga kuti hurumende inonzi yapindira mukutarwa kwemitengo.
Chatinoziva ndechekuti mitengo haitarwe nehurumende. Chinenge chakakosha ndechekuti dai hurumende yagara pasi neavo vanoita zvekutengesa neavo vari mumabhengi vochionesana kuti patasvika apa tingabatsirane sei.
Vamunangagwa vakazivisawo mamwe matano ekudzikamisa upfumi hwenyika anosanganisira ekurambidza vemabhanga kukweretesa mari kana kuvanhuwo zvavo. Danho iri riri kushoropodzwa zvakanyanya nevakawanda vanosanganisira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, iyo inoti kurambidza mabhanga kukweretesa mari kuchatowedzera kukanganisika kwemamiriro eupfumi hwenyika. Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union, ZIBAU, rinotiwo danho rekurambidza kukweretesa mari richakonzeresa matambudziko akawanda anosanganisira kurasikirwa kwevashandi nemabasa. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobei shava vanyorawo padande mutande reTwitter vachiti hakuna mutemo unosungira vemabhanga kutevera mashoko avamunangagwa aya ayo akazosvitswa kune vemabhanga neRBZ. Vaimbove mutungamiri wemubatanidzwa wemakambani emunyika weConfederation of Zimbabwe Industries, vaKalisto Jokonya, vanoti
varadzavo chido chokuti dene zvinhu zvagadzirwa nenzira yakanaka dei zvaira zvakanaka, asi kuti titi zvinogoda kuitika zvinonetsa, nokuti mari haisi mumaoko ehurumende, mari iri mumaoko evanhu. Saka uko kunonetsa kuti uzive chinhu muhomwe yomunhu kuti tozvigadzirisa takadini. Asi dei papanzi pawanikwa ari kuzviita, vanangana nevari kuzviita vacho, zvaita nyore, zvaikurumidza kugadzirisa zvunhu.
Chasara kuona kuti matano emutungamiri wenyika aya ari kurapa musoro here kana kuti ari kugadzirisa chaita kuti musoro uteme. Muchirongwa chedu cheThe Connection chatinotarisa zvinosangana nevechidiki na8pm, nhasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevechidiki akabva kuti rimwe sangano revadzidzi reZinasu rikurudzire vanhu kuti varatidzire. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175 ne7255 shortwave. Pera regaiti mutarisa misoro yenhau zvakare. Mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wosvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 96%, apo mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru. Nhengo yeZANUPF waSibet Musengezi, avo vari kuti mutungamiri webato reZANUPF vaEmerson Munangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo, vodaidzwa kumapurisa ayo ava nenguva achivatsvaga asi asingataure kuti ari kudei. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzoyambira kuti zvakaturwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa zvekuedza kugadzirisa upfumi zvichatokonzera kuti hunange kumawere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika.